Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati achiudza mutungamiri webato rinopikisa iri vane usanuchamisa kuti nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yanga yakwana. Vachamisa avo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vachema-chema nezviitiko izvi vachiti kuita misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu kwava kunetsa zvikuru. Vachamisa vapomera bato iri riri kutonga reZANU-PF pamwe nemapurisa mhosva yekuvakanganisa kuita misangano yavo vachiti vari kuteverwa kwese kwavanoinda izvo zviri kuvhiringa urongwa hwavo.
Isu hatizombopedza nguva kwese kwandaenda vari kuvharidzira musangano kuti vezi vakavharidzira musangano vazaka ndavabuda kutanga kuti hanzvanzi zvatopera tikati ko munoti yapera ndisa ndapinde ngati mukomana ngaapinde mai zvinoratidza kuti pane kutya nemutyudzi.
Vati bato ravo richaramba richiita misangano iyi kunyange vari kuvhiringwa uye vanotarisira kukunda musarudzo zvine mutsindo nekuti vanhu vave kuda sandukwe uye upenyu hwakanaka. Vati chero bato ravo rikashungurudzwa vachapinda panyanga vodzora nyika pakanaka payaiva uye kuti veruzhinji vagute ukuwo upfumi hwenyika hwanaka.
Toda kudzorera nyika kufida Africa zvachaita. Toda kudzorera nyika kufida the world zvachaita. Munoziva here kuti munomutirana makademi enasa tinoita ana kofi ana tanganda munomutinogona kubudisa chibage chine mhando tinogona kubudisa masunflower tine zvakawanda zvatinorima tine maminerals ike zvino mukatarisa goda tinayo asi hapana kana une ngoda hapana kana une mhete yengoda tine goridhe but mukatarisa hapana unoratidza kuti homwe mune chi zvakunhuwa namo.
Mutungamiriri webato reZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara vachivimbisa nyika kuti havadi mhirizhonga pasarudzo dzegore rino asi vecc vanoti muromo hauzarirwi nerwizi sezvo vatsigiri vavo vari kurakatwa. Mumwe wevatsigiri veccc vati varohwa zvakaipisisa nevavanoti vatsigiri veZANU-PF vange vakakomba zvitoro zvepamaunga vachirambidza vanhu kuenda pamusangano uyu ndimuzvare Shumirai Tagu.
Ndabva kumba ndichiuya kuno kumagirosa ndichisvika ndabva ndabvarirwa nzira nana nomeni vachida kundirova vachinditanzi makaputa mashopu pano nezuro saka vabva vandikurura hembe vakanditorera tisheti yandandakapfeka vakaikanda pasi ndikazongoinonga hangu ndikanyika.
Asi mutauriri weZANU-PF mumasvingo vapepuka chiwewe varamba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo riri kungozorwa mafuta enguro yavasina kudya.
Saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo. Isu hatishungurudzi vanhu, purezidenti wedu vanotaura zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu.
Vachiwewe vanoti havana nguva yemhirizhonga sezvo vakakunda kare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa haasi kunyima vanopikisa hurumende mvumo yekuita misangano yavo yezvematongerwo enyika vachiti mvumo iyi inopiwa nevakuru vemapurisa mumatunhu kana kuti Officer Commanding District uye kana mvumo iyi isina kupiwa vanenge vachironga misangano iyi vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa uye kana izvi zvaramba vanokwanisa kuenda kumatare edzimhosva. Vati CC ine nzvimbo dzakawanda dzairi kupiwa mvumo yekuita misangano yavo. Asi CC inoti nhasi vachamisa varambidzwa nemapurisa kuita mumwe musangano wavo kwachivi uye nezuro vakamiswa kutaura musangano wavo uchiri pakati kudzaka. Bato iri rinoti nemusi wechitatu rakarambidzwawo kuita musangano waro panhandare yetsovani mudhorobha rechiredzi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo tini Godfrey Mutimba.